Ubiswa nemauto kwe hurumende yaitungamirirwa na Robert Mugabe gore ra 2017 ndiko kunofungidzirwa kuti kuchasimudzira upenyu hweruzhinji gore rino rwemhuri yeZimbabwe inogara muSouth Africa. Mafungiro everuzhinji anoratidza kuti vaMugabe ndivo vaikonzeresa kuti vana veZimbabwe vatize munyika vachienda kunze kwenyika uko vaitambura kwenguva refu. Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti nekushanduka kwakaitika hurumende muZimbabwe vanotarisira kuti gore rino vanhu vachafamba vakasununguka pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa weBike Bridge.
Chishuwo chevana veZimbabwe vachipinda mugore idzva ndicho chisho kuti nyaya mapepa wasati apedzewa kutapura mabaro kugara muSouth Africa ive yagadziriswa. Chechipiri ndechevamwe ava vakatsvaka upoteri munyika dzakaita sana South Africa vasati vava kukwanisa kutodzokera kumusha nokuti havasi kushandisa mapasipoti. Vanhu ivavo vanenge vachitarisa kuti pagore dzvairi kana kuti zvichauya negore ra2018 vaive vanhu vachabakwa nehunhu vachabakwawo zvakanaka zvatanga tisingavoni zvichiitika kunzvimbo dzakaita sana Lindela Repatriation Center napamabhodha. Chikuru chimwe chinotarisirwa ndicho chisho kuti bhodha reBite Bridge riwe bhodha rasunungurwa kuti vanhu vafambe zviri nyore.
VaEmmanuel Mago avo vasina kumbobvira vashanda basa ripi zvaro muupenyu hwavo nekuda kwekupofomara vanoti ruzhinji rweavo vakaremara vachiri kuomerwa neupenyu nekuda kwekuti hurumende inoratidza kushaya hanya navo.
Ndikuti pamakore apfuura hurumende dzaiva kubva panasmith vaipa vanhu vasingavoni vachembera vakaremara mari yokuzvibatsira nyange vasingashandi chembere dzaipiwa asi neava Mugabe akamboti pavo kusvika paita inonzi programu yavakaita yokugadzira upfumi yapera yeprogiramu iyoyo hatina kuzowana mari asi tinoziva kuti hakuna nyika isina vanotambura munewo mukambi inopiwa mari ina mwana wasina baba nditi then vakura vanopiwa yavanoti mudheni kana kuti social welfare aid vanopiwa. Saka nesu kumushatondia zvatongoda social welfare aid topiwavo mabasa ariko anogona pamwe nesu vanhu vasingaoni kupeka tinogona kana kudini hapana basa tisingagoni unge twana maoko kunze kwera maziso rokutaipa vatingarigoni. Saka ndiro zvatinokumbira kuti even muparlamendi macho chini muparlamendi yacho tinotodawo kuti tivemo nepesendeji inongodiwawo kuvanhu vakava vanoona.
VaVasco Karimupfumbi vanobva kwachienda Mbuya vanoti vanovimba kuti vamunangagwa kana ani zvake achatungamirira Zimbabwe achatungamira zvine hungwaru kudarika zvaiitwa navaMugabe.
Pindira pamusoro pekutongwa kwenyika yedu yeZimbabwe tine zviri kuti isusuwo hedu mugore rapera re2017 zvinhu zvinge zvakationera tichitumidzira mbatya tichitumidzira magrosari tenga mayunifomu. Chatiri kutarisirawo bedzi tiri kutarisira kuti mutungamiriri wedu mutsva uyu waED Mnangagwa vatiitira tichinjirawo vachitiitira kuti tisarambe tichiita zvekutenga mbatya tichitumidzira magrosari sekunge tisinawo zvitoro kumusha kwedu tichione mari dai yaitange ichiwanikwawo kuZimbabwe tinge tinodzokerwa kumusha tichinogarawo nemhuri dzedu tisagare musango sevana vasina nyika yavo.
Mashoko avaKarimupfumbi atsigirwawo navachapfumanei marufu avo vanoti gore rapfuura ranga rakaomesesa asi vanovimba kuti gore rino zvichanaka.
Una 2017 anga kaoma akaomera vanhu vese vinhu ndoti kuti Zimbabwe chete vachatakuda manje pakangobviswa mudhara wedu abviswa neami. Saka imi amatora Mnangagwa chiitai kuti nyika iriita sei tione mari tishandisei maredi yakudhara hatidi kushandisa mari dzevamwe ta one mari yeZimbabwe taiziva izvo tudhure yebepa.
Mutungamiriri wevachidiki mubato rinopikisa removement for democratic change mununu rejohannesburg vatimes puma vanoti kusarudzwa kwavasiriwo ramaposa semutungamiriri mutsva webato reafrican national congress muSouth Africa kucharabatsira zvikuru mhuri yeZimbabwe inogara muSouth Africa.
takatarisa mamiriro akaita zvino ekuti kuchinjwa kwakaita leadership ANC Comrade Cyril Ramaphosa vachipinda, tinotarisirawo kuti neekonomi nesuwo neekonomi yeSouth Africa waichichinja, zvinobva zvabetserawo nesuwo vanhu veZimbabwe kuti tikwanise kushandirawo mhuri dzedu pamwe chete muzvakanaka, tichikwanisawo kugadzirirawo kuti dai kumusha kwedu zvinhu zvakwanisawo kuti zvimirewo zvakanaka tichiendawo kundovhota.
Asi kunyange hazvo pangave nemufaro wekuti vaMugabe havasisipo panyanga, veruzhinji havazivi kuti mamiriro ezvino munyika achamira sei mune ramangwana. Vanoti kunyange hazvo vari kufara nezvakaitika munyika gore rapfuura, pane kakunyunyuta nezviri kuitwa nemauto mune zvematongerwo enyika uyewo nezvichabuda musarudzo dzichaitwa gore rino, zvikuru kana bato riri kutonga rikakundwa. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, ndini imo Blessing Mujoma.